vamwe vagari vekurunyararo West kwaSwitz pamwe nekuVictoria Range vakarara vachinaiwa nemvura mushure mekunge matenga avo atorwa nemhepo izvo zvakaita kuti varasikirwe nemidziyo yavo. Amai NSC yacheka cheka vanogara mumusha wekwaSwitz vanoti imba yavo yakasara isina denga apo yakatorwa nemvura uye vari panguva yakaoma sezvo mvura iyi ikaratidza kuti icharamba ichinaya.
Imba yangu iri muna Second Street 1843 stroke 1 Second Street. Imba yekutanga tichibva kuchigiraundi chamamute tiri muna Second Street to the left yakatogwa nemhepo madeko, yakatogwa zenge nemhepo. Zenge 1 rakatogwa iri rakanoputsa mamwe mazenge 3 zvokuti mvura yakazara mumba. Izvozvi kune yakwayaita nhasi uno makuseni mvura yazara mumba zvisingaiti, masofa chinyi zvose zvaniwa nemvura zvevanogara ipapo zvakaoma, zvinhu zvose zvaniwa vedu wei.
Vakuda kwaShemago vekunyararo West vanoti zvinhu zvavo zvizhinji zvakaparadzwa nemvura uye mhuri yavo yaswera panze zuva rose kuchinaya. Vati vari mubishi kutsvaga mari yekugadzirisa denga remba yavo.
Mvura yakanaya zuro muguta remasvingo zuva rovira yanga ine mhepo yakawandisa yekuti yakatiparadzira zvunhu. Taura kwandiri kudai ndiri muno mutaundi kugwa nekutsvaga kuti ndiwanipi mari inokwanisa kundibatsira kuti ndinovhara kumba uku, nekuti yakandisimudzira marata emusitting room pamwe chete nemubathroom nemusereti nekitchen. Kutaura kwandiri kuita izvezvi denga rese rakashama zvokuti ndiri mubishi rekutsvaga mari kuti ndiwane kutenga chero marata chaiwo ezingi kuti ndingofanira kungonovhara. Zvokuti kushayiwa kuti todini, mukatarira denga izvi zvoratidza kuti mvura yachona iri kuda kuuya anytime soon.
Asi vamwe vagari vanoti nekuda kwekunetsa kuri kuita mari munyika havana mari yekutenga marata ematenga edzimba dzavo, nekudaro vanotyira upenyu hwavo nemhuri dzavo sezvo mvura iri kuramba ichinaya. Vamwe vagari vari kupomera mhosva kukanzuro yeguta remasvingo vachiti iri kutadza kuchenesa migero inorasa mvura zvopa kuti igume yoyerera ichipinda mudzimba dzavo. Vakabhibheti Maunza ndemumwe mugari anoti kanzuro iri kukundikana basa.
Semugari wemumasvingo hatisi kufara tasangana nedambudziko rakadai. Kanzuro yatisiya pamhene, mvura yakasvinga, migero inofanira kunge ichifamba nemvura yakasvinga mvura. Apa kanzuro haipana zvairi kuita, mvura yava kupinda mudzimba dzedu ichiwedzera kuparadza mudziyo yedu. Zvakare tiri munguva yedenda recovid-19. Izvi zvichaita kuti denda ringe richitekeshera nokuti utsanana hwakakosha nguva ino. Saka tichikumbira kanzuro kuti ipindire iite kuti migero inge ichirasa mvura kuti tirerusirwe padambudziko ratasangana naro.
Meya weguta remasvingo Makuru Maboke vati vanonzwisa kuchema chema kwevagari nenyaya dzemigero inofambisa mvura kana kwanaya, vachiti iri kugadziriswa.
Seguta remasvingo tine urombo nezvakaitika panyaya yemvura yakauya nezuro ikapinda mudzimba dzevanhu. Asi chinhu chikuru chatinoda kutionesa ndechekuti pane maareas mamwe atanga tisati tagadzira drainage nokuda kwokuti panguva yatanga tiri yecovid-19 takashaiwa mari yakawanda. Saka tatina mari yokuti tingeje maemployees, maextra employees kuti agadzire nyaya dzedrainage sekutarisira kwata takaita. Saka patikazotanga kuwana mafunds okuti tigadzire madrainages, mvura yakazotitangira kusvika. Ukatasama maareas ari kumusoro kugomo kutarget copy extension madrainage ikoko takatogadzira akapera. Saka tinotarisira kuti kuenda kunouya zvinhu zvakadai hatisitarisiri kuti zvichaitika muguta.
Vamaboke vakurudzira vagari kuti vagadzise dzimba dzavo dzisimbe sezvo yave nguva yemvura ine njodzi dzakawanda. Mafashamu emvura akanaya mushure menguva yakawanda yekupisa iyo yanga yapa vanhu pfungwa dzekuti gore rino mvura inogona kurambira mudenga. Bazi rinoona nezvemamiriro ekunze remedepartment rakatopawo yambiro kuti munogona kuita zvekare mafashamu emvura nedutumbengo remhepo. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.